Vashpa ufakazipanya mukuru wemapurisa eLand Order mudunhu reHarare, Officer Commanding Crime Edmond Muchineripirunganga, vaudza Dare kuti mashoko akaburitswa navanga arivhume paTwitter, vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire, aizokonzeresa mhirizhonga nekusagadzikana munyika, sezvo vachiti vamwe vanhu vakaita savaJim Kunaka, vaimbova nhengo yeZANU PF, vakatobuda pachena kuti vaitoda kupandukira hurumende, vachibvunzurudzwa negweta ravanga arivhume vaLove More Maduku, Varunganga vati vanga arivhume ndio muridzi wedande mutande repaTwitter rakashandiswa pakuburitsa mashoko aya. Vachita vana kumbobvira varamba dande mutande iri pavaive mumaoko emapurisa, Varunganga vati havana kukwanisa kubata kambani yeTwitter pamusoro pepeji iri nekuda kwezvikonzero zvavasina kuda kudoma mudare, kunyange hazvo vabvuma kuti kambani yeTwitter yoga ndiyo inokwanisa kutaura kuti peji reTwitter ndere musungwa ari pamberi pedare here kana kuti kwete. Varunganga vati zviri pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa iri nderavanga arivhume nekuti vakamboenda panhepfenyuro dzakasiyana vachikurudzira kuratidzira. Vatiwo vanoziva kuti vanhu vanogona kushandisa mazita asiri avo paTwitter kana paFacebook, asi vati uchenjeri hwemapurisa hwakaburitsa pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa nderavanga arivhume. Vachibvunzwa nemutongi amai Feresu Chakanyuka kuti chii chinofanira kuitwa nemapurisa kuti vaone kuti peji repadande mutande reTwitter nderani, Varunganga vati hurumende dzinofanira kunyorerana matsamba sezvo muZimbabwe musina kambani yeTwitter, asi vati havana kuita izvi. VaMaduku vati mapurisa hana kuita basa rao nemazvo.
Varikuya mawitness emapurisa tiri kuvabvunza nyaya yekuti kovanoziva sei kuti Twitter account varikuti ngarivhume yaitaura paTwitter, vane mastatements avakatora paTwitter, asi mubvunzo mukuru ndewekuti vanoziva sei kuti ndiye Twitter account yangarivhume. Iye ngarivhume akaramba kuti haisombo Twitter account, munhu anongoshandisa hake zita rake, saka haana kumboshandisa Twitter account yakadaro. Saka nhasi mudare mupurisa mukuru auya achipa evidence abvuma kuti iye haana rumwe ruzivo rwekuti ndeyake, anongofungira chete kuti ndeyake.
Vanga arivhume vati kumiswa kwavari kuitwa mumatare kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika.
Nyika ino hainganaki kana capture yejudiciary yedu isina kugadziriswa. Zvinonzi sasistane makore maviri mamwe macriminals akaba munyika ino yeZimbabwe akaba akaregezwa. Iko zvino vana muya vadzejena zuro chaya katonzi hauna mhosva, enda undogara kumba kwako, when he has stolen millions of US dollars. Saka ndodambudziko retinaro isu tinonga chingouya tichidzoka chingouya chidzoka, havana kana evidence. Ndofunga mazvinzwira matauriro avo, havana kana evidence.
Vaenderera mberi vachiti izvo zvinopera chete kana ruzhinji rweZimbabwe nevemapato ezvematongerwo enyika vakabatana kuita chinhu chimwe chete.
Ngatibatane tirwire zvinodikanwa kurwira tisati tapinde pasarudzo inotevera. Nokuti hatingakwanisi kupinde musarudzo isina a level playing field. Ngatiite chokwadi chekuti tagadzirisa nyaya access to public media, tagadzirisa nyaya accessibility kuwane voters roll kuvanhu vese vanokwikwidza. Zvese izvo zvinokosha ende hatingaendi kusarudzo tisina kuita zvese izvozvo. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatane, mapolitical party eopposition ngatibatane tishande pamwe chete ndokuti tigone kuwina sarudzo inotevera.
Mutongi wedare amai Feresu Chakanyuka vati nyaya iyi godzoka kudare musi wakukadzi 15 apo muchuchisi wenyaya iyi muzvare Tendaisho nhai vakatarisirwa kushevedza mumwe mufakazi kuti ape huchapupu hwake mudare. Vanga arivhume vanonzi vakaburitsa mashoko padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31, 2020 mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano ravo reJuly 31st Movement. Kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vanga arivhume nevamwe kusanganisira mumiriri wezengeza West mudare reParamende vaJob Scala vasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.